akandirwisa pari padare musi wa 28 April padare remutero wasabhuku Texas. Ndopaaitiye inini hamuite mega musangano wembc munoita nomumwe mukomana anogara muvhileji mamanemu. Saka iye aiti ndiuraidanza mahorovheti wauye muzvitauri yemega kuti sei muchipinda musangano wembc.
Saka akakurwisa iye achirova pai?
Akandirova panzvimbo inonyabvisira pano Wanyarikani pakati pemakumbo pamabhora akazvimba ndikaenda kumapurisa kuna memba incharge anoite wasaijeri memba incharge kunyamakanda akatora sitetimendi iyoyo iye anoramba kuti handina kurova baba. Ndikapuwa tsamba inomapurisa yokuenda kwadhokota pakotwa hospital musi wa 29. Ndatariswa nadhokota, dhokota akati baba makakuwara, saka pamakakuwara munofanira kuenda kuHarare, ndabhadhara mari inoita $50 pachipatara. Saka ndakaenda kuHavesta ndikakumbirawo rubatsiro kuHavesta ikoko, shuwa vakandidetsera kuti ndizoendewo kuchipatara kumaavenue kuzoti ndinotorwa x-ray nosikani. Saka ndakataurirwa kuti ndamakarohwa hapana kumira zvakanaka muno mvura iri imwe inofanira kutini. Saka so far pari zvinozvi kurwadziwa ndiri kurwadziwa asi ndi kufamba.
Saka nezuro dare rakati chii manje panyaya iyoyi?
Dare rakati iro mukomana unomhosva wakarova baba hazvitenderwi ndiyo mhaka yaunayo. Mhaka yechipiri uri sabhuku haugoni kugarisana nevanhu uye zvekare kechitatu unochedzwa nomapurisa unoita usikabhoni unoramba pamapurisa. Saka ndiyo mhosva yaunayo uchanopika community pachingwena primary school. Vatotanga kupika nhasi vakanziwo vachatanga basa na 7 ukoko kusvika 1 ukoko voenda kuranji vozotanga na 2 kusvika na 4 ukoko vachinobreka vachishanda vachibva kumba. Saturday nesondo havashandi. Kana vaita problemu vanonzi vanofanirwa kuripota kuna hedhimatambire foromani wavo.
Saka izvi zvichaita here kuti mugarisane mubhuku imomu?
Ini nevajonga haakugarisana, hakuna kuti tingagarisane zvakanaka. Asi kuti inini ndakakomplainawo kuna meja siri nokukomba zesheni yangu nokuti ndakawesta zvinhu. Saka ndakazoshayawo mari yokuti ndibatsirwe kupiwa tsamba yandinofanira kuti ndibhadharwe kombanzesheni yangu